Machitas azvamburwa 28-0 neHong Kong. Zuva rimwe chete vachangobva kudamburwa 31-7 neCanada. Makundano e-2023 Rugby Sevens World Cup ayo ari kuitirwa muCape Town, South Africa. Chikwata ichi chiri kuomerwa kunyange mugungano reBowls section iro rine zvikwata zvakabuda kare mukurwira mukombe asi zvichirwira kupedza zviri nani pazvinzvimbo zvegumi nenomwe kusvika pachinano chemakumi maviri neina. Machitas ari mugungano rimwe chete neGermany, Hong Kong, Jamaica, Portugal, South Korea, Tonga neUganda pazvikwata zvakundikana zvachose kutora mukombe uyu. Makundano e-2023 Rugby Sevens World Cup ayo akatanga nezuro anopera mangwana. Totarisa mutambo wenhabvu. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints mapfumbamwe yarova hwahwa 2-1 nhasi masikati. Chikwata chanomeni mapedza ichi chave nemapoints makumi mashanu nemasere. Dynamos iyo iri kutevera ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe. Asi Dynamos ine mutambo mangwana apo iri kushanyira Black Rhinos kuVengere Stadium, asi hazvisi pachena kuti inonokunda. Kurohwa kwanhasi kwasiya hwahwa eri pasi pasi nemapoints makumi maviri chete, asi murayiridzi wavo Luke Petros achiri nechivimbo kuti vanorarama muPSL.
We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mazvibodzwa uye tichiwana mapwenzi kuti tisimudzirike patiri palogo.
Mumwe murayiridzi ane chivimbo nechikwata chake ndiTaurai Mangwiro weHarare City iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi patafura imwe cheteyo.
Itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisimudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano, asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Ngezi Platinum Stars iri kuenderera mberi nekukunda kubvira vakapa basa reurayiridzi kuna Tekiwa Chiragwi vadzinga Benjani Mwariwari. Mimwe mitambo iri kumangwana, Highlanders versus Triangle muBaba Field Stadium, Capes United versus Tenax muNational Sports Stadium, COSAFA Women's Championship Final South Africa iri kutamba neZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.